jete dane dane kufa mandega dane dane kutamba ndega ndagagara nichisuwa mushava komana we dane dane kufa mandega dane dane kutamba ndega musacheme vana vangu gara ndichauye jete.
Dane dane kutamba ndega. Home, I'm going home.